Panze pe nandare Ascot paswera pakatsvuka kuti piriviri nembatya dzanga dzakapfekwa nevatsigiri veMDC avo vatanga kuungana nhasi mangwanani vachigadzirira kutanga kuita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwemapoka ayo echidiki nemadzimai uye utungamiri hweNational Standing Committee mangwana. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya avo vari kukwikwidzawo mangwana pachigaro chavanacho pari zvino vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti zvose zvichafamba zvakanaka.
Tiri maprovinsi anokwanata iwo 13, 10 ari muno munyika yeZimbabwe, toita 3 ari kunze kusanganisira South Africa, America neUK. Saka pazuva ranhasi tiri kuita maelections kauti sarudzo dzehutungamiri hwemadzimai nevechidoko topedza kuzuva ranhasi. Zora na zvakare tiri kuita yatinoti national executive yokupedzisira tichiitawo goodbye kuexecutive yanga iripo mudunhu regweru ichatungamirirwa napresident wedu vachamisa. Muzuva ramangwana ndopatichaita inonzi official opening kutanga congress yedu apo patinotarisira ungwandangwanda.
Vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku pasarudzo dzekutsvaga vatevedzeri vatatu vemutungamiri webato apo madzimai matatu anoti amai Linette Karenyi, amai Lillian Timvios pamwe naamai Tracy Mutiniri vachakweshana pachinzvimbo chakachengeterwa madzimai chete. Vatsigiri vaamai Karenyi Kore vamboimba pasvika gamba ravo paAscot Stadium. Amai Karenyi Kore avo vange vari tsachigaro wemadzimai akasarudzwa pacongress yakaitwa muHarare muna 2014 vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda.
Ini chinzvimbo chandiri kukwikwidza saamai Linette Karenyi Kore ndiri kukwikwidza chigaro cheuvice president. Saka ndinongokumbira vhoti yevana veMDC vanoziva kushanda kwandakaita navo kuti kana vovhota vakwanise kundisarudza kuti ndive ndiri one wevanhu vachange vari mutevedziri wababa Chamisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna amai Team Views kuti tinzwe kuti sarudzo yamangwana vanoiona sei. Asi vatsigiri vaamai Team Views vaimba zvine mutsindo vachiratidza kuti vari kuda kuti amai Team Views vasarudzwe semutevedzeri wemutungamiri webato. Mumwe mutsigiri waamai Team Views audza Studio 7 kuti nekuda kwekuzvipira kwavo mukushandira musangano pamwe nekuva nemutsa amai Team Views vanofanirwa kukunda.
Ndikutsigira VP Team Views samai vakarongeka. Amai vane ke nevana batorao pairohwa vanhu kumasuro uko imba yavo yakapedzisira yakuita se guest lodge. Amai Team Views vachichengeta mavictims eMDC kumba kwavo.
Zvimwe zvigaro zvevatevedzeri vemutungamiri webato zviri kukwikwidzwa navawalshman Mwewe avo vanonzi vakabvisa mombe gumi dzekuti vanhu vadye pacongress. Vatendai Biti avo vanonziwo vakatengera vanhu upfu hwekubikisa sadza pacongress iyi vaMorgan Komichi navaElias Mudzuri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofanirwa kuona kuti yaenzanisa marudzi ose pautungamiri hwemupresidium kuitira kuti bato iri ritambirwe zvine mutsindo mumativi ose enyika. Chimwe chigaro chiri kukwikwidzwa zvakasimba ndechekuve munyori mukuru webato apo vaCharlton Wende vari kukwikwidzana navaDouglas Monzora avo vakasarudzwa semunyori mukuru pacongress ya 2014 iyo yakaona vachamisa avo vave mutungamiri wemusangano vachikundwa zvine mutsindo navaMonzora. Vachamisa vakazodomwa pamwe navaMudzuri sevatevedzeri vaMushaka Vumogen Tsvangirai avo vaive mutungamiri webato iri. Vatsvangirai vakashaya gore rapera muna kukadzi. Kunyange hazvo kongresi iyi iri kuenderera mberi pasi peutungamiri hwavachamisa, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kudomwa kwavachamisa navaMudzuri kwakaitwa zvisiri pamutemo, asi MDC yakapikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Chigaro chekuva mubati wehomwe chiri kukwekwidzwa pakati pava David Coulthard navatapiwa Mashakada uye chasa chigaro chiri kuratidza kuti chichatorwa namuzvare Tavita Kumalo. Vachamisa avo vakatora chigaro chemutungamiri webato iri gore rapera nenzira iri kupikiswa nevamwe vari kupinda musarudzo yeutungamiri webato iri vasina anokwikwidza zvichitevera kudoma kwavakaitwa nematunhu ose ari gumi nematatu. Kongress iyi ndeyechishanu kubva pakaumbo MDC muna 1999 uye ndoye yekutanga kuitwa isina vatsvangirai zvichitevera kushaya kwavo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.